Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru wakanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo ndira 26/2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yabatana nhasi nepasi rose mukucherechedza zuva rekushandiswa kwemhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema kana kuti International Day of Clean Energy. Mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump voenderera mberi vachivandudza mitemo yechimbi chimbi asi mimwe ichipikiswa mumatare emunyika iyi. Muri yenhabvu iri kutarisira makundano akabaka moto mwaka uno zvichitevera zviri kuitika pamusika wekutenga nekutengeswa kwevatambi nezvikwata zvakasiyana-siyana. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva rekushandiswa kwemhando dzemoto dzakachena dzisingakanganisi mweya wekufema kana kuti International Day of Clean Energy. Zuva iri rakatarwa nesangano reUnited Nations sezuva rekupa dzidziso nezvekukosha kwekushandisa moto unobva muzuva nemhepo panguva iyo pasi rose riri kutarisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wekambani yeBrycell Technologies iyo inoshanda nezvemhando dzemoto dzisingasvibisi mweya wekufema vaBrian Mufambirwi.
Isu takazvitarisa tinoona riri zuva rakanyanya kukosha nekuti rinotirangaridza uye kuti tichenjedzwe tese tese pasi tese kuti kwatiri kuenda nyaya yema fossil based energy yaakutinetsa neglobal warming. Ndosaka tichida kuti masu akafanana naiwoyo tive nechenjedzo yakanyanyisa yekuti ngatitangei kuchinja tichienda kuclean energy, resi transition kuenda kuclean energy inova inosanganisira moto unobva kuzuva, solar energy or wind energy inobva kumhepo or zvinhu zvakafanana nana biogas zvinotibatsira kuchengetedza pasi redu risaite global warming. Saka musi wakafanana naiwoyu musi wekuti vanhu tofanirwa kuti tichengedzane zvakare kuti tingakurudzirane sei kuti tisimudzire nyaya yekushandiswa kwemoto wakachena uyo watoti clean energy, green energy, kusanganisira vanofinanza vacho, kusanganisira vanoshandisa vacho, tichionawo nemachallenges angangosanganikwa nawo nekuti angasundwa sei kana kuri kuti tasangana nezvi ngati zvinoite zvipingaidzo nekushandiswa kwemagetsi akachena.
Munoona vanhu munyika vari kutambira sei nyaya iyoyi yekushandisa clean energy inosanganisira masola nezvimwe?
Zvakaita semuno munyika medu neZimbabwe ichi chirongwa chiri kutotambirwa zvakanyanyisa nekuti tagara tiine dambudziko rekuti utility power supply yedu nguva zhinji inenge ine machallenges. Saka vanhu vanenge vari kumablackout, so vakatoona kutoti ioption yakatonaka apart from kuti ndo zviri kunyanya kutokurudzirwa nepasi rese muno munyika takatongoita ombaaraya kuti tiri kutofosekedzwa kuzoishandisa nekuti ndiwo utano tezviripo nekuti tinogona kuenda kumablackout anosvika zvekumach is 18 hours sometimes kana zvakanyanya kushata chaivo chaivo paribha yedu mvura hamuna then toti uko ukaita udambudziko unana hwanye kwatoshandisa tema zvinobva zvawedzera dambudziko racho.
Zvakakosha sei tichitarisa mamiriro ekunze kuti pave nemoto uyu weclean energy.
Vanhu vakatoona kuti titori nani kumhanyisana nemagesi akachena aya, green energy is clean energy. Ende toona iko zvinezvi kuti marufu mazhinji angozara nemasola kuratidza kugamuchirwa kwechirongwa chakafanana naichochi. Kana tichitarisa zvakare kune nyaya dzekurima chaidzo, toona kuti vanhu vari kusinga mabhoho akawanda ende ose ari solar powered, zvinova zvinhu zviri kuita kuti varimiwo vawane kushanda zvakanaka muminda mavo vaine mvura, kuti pasina mvura hapana munda, hapana kurima. Saka tinoona zviri zvinhu zviri kugamuchirika chaizvo. Kunyanyawo tikatarisa nemaindastry vaakuita matoti mamimicry nekungoti vanoisa system inosupplya mishinari yavo iyoyo, asi vakaona kuti vane akaraudzira vanogona kutengesera kuutility power nekuti mazuva anokwane urongo hwekuti munokwanisa kuita vanoti mabidirectional meters nemainveter ane capacity yebidirectional operation zvekuti anokwanisa kuti agesi anobvawo kuutility power kuvhesa achipinda mukambani mavo, kana kuti kana kambani yaita excess energy sei masikati aya zuva rakawanda, panogonawo kutransfera some of the excess energy to the grid, wowanawo kamugove kavo kungotiwo zvazvo nyaya yemigove yachona ndo isati yanya kupedza kuita sekutsanangurirano nekuwirirano.
Avo vange vari mukuru wekambani yeBrightSol Technologies vaBrian Mufambirwi vari parunhare muHarare. Muchikamu chedu chitsva chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu. Papera vhiki rimwe chete, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vapinda muhofisi. Vachangotanga basa pazuva rekutanga, vaTrump vakasaina mitemo yechimbi-chimbi, executive orders, mizhinji asi mimwe yacho yave kupikiswa mumatare emunyika iyi. Mutemo wekuti vana vanenge vazvarwa nemunhu asina magwaro ekugara munyika havapiwe magwaro ndiwo mumwe uri kupikiswa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano All Hands on Justice vaKennedy Masie kuti vatsanangure maonero avo.
VaTrump vakaisa executive order vachidzisa mutemo wekuti birthright, kuti vana vanenge vakazvarwa kune avo vanenge vasina mapepa kana kuti vanenge vachinzi maillegal immigrants havana right yekuva macitizens. Ova magweta akaendesa nyaya iyi kucourt achiagiwa achiti aiwa mutemo wakadziswa navaTrump waityora bumbiro romutemo unotaura kuti mwana wese anenge akazvarwa on American soil ari considered an American, and uyezve gwaro ravo iri ranga richaita effect yokuti vanga vachapatsanura vana vanenge vakazvarwa muAmerica nevanenge vachinzi havana mapepa.
Zvamira zvakadaro zvinorevei pari zvino?
Iko zvino zvazvinoreva ndezvekuti koti yakapai mutongo yakapa iri more of an interim order yokumisa kuti mutemo usave uchishandisiwa, but nyaya iyi haisati yazewa zvakazara. Saka iko zvinotamirira kuti pave nedate richazoiswa necourt yekuti nyaya izosewa zvakazara, zvokuti kana pakazonzi mutemo uyu wanzi unotyora bumbiro romutemo uchave uchinzi haufangi kuve uchizodziswa semaonero sezvida kuitwa navaTrump.
Tombotarisa nyaya yevabva kure kana kuti immigration, tinoona kuti gungano rinowanikwa richiona nezviri kuitika munyika panyaya yevabva kure pasi peice ratotanga basa imo muno muAmerica. Muri kuona sei izvi? Nekuti tiri kunzwa kuti vamwe vari kubva vatotakurwa nedzindege kumiganho yenyika yeAmerica vachidzorerwa kumisha dzavo.
Izvi zviri kuitwa neice izvi ndoona sekuti zvinhu zvazvagarazvo zvichiitiwa nehurumende yeAmerica kuti vanhu vanenge vakapara mhosva ende uyezve vasina magwaro vanga vachangozoendeswa through the process yekudeportewa. But zviri kuitwa sezvatakaona maybe vhiki rino ndezvekuti pane vamwe vanhu vari kunzi vanga vakarilisiwa into macommunities vasina mapepa ende uyezve vane nyaya dzavo kana mhosva dzavo dzavangakaita vari kungouya vachizobatwa manje vachidzoserwa. Izvi zvazvinyuwani nende zunu zinofawa uwe chitwa shikare ne yatingati mutemo yatingati due process saka izi parezi ino pasa panyazo kuone kwa kuti pangawe pachichikorwa kodzero here dzakanyanya kuwanda anyangwa hazvo magweta ari very skeptical pachirungu kuti uyu mutemo uyu maitirwo ava kuita uchave uchizobatanidza nevamwe vanhu vanenge vane mapepa akakwana kana kuti vamwe vanhu vanenge vachitori nzima citizens sezvatakaona kunyu jezi umwe musoja achibatanidzirwa pane vanhu aya ende akazonzi azobudisawo futi makwara ake kuti muamerican saka izvi zvakadai soo maitirwo azva kuitwa zvinhu zviri kungotyisa pakuti pachazoita vamwewanhu vane mapepa nevamwe vanhu vanenge vasinawo kupara mhosva idzo dzokugara muno muamerica vasina mapepa vachabatanidzwa panyaya iyi
zvii zvamungakurudzirewo zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muamerica panguva ino
chandokurudzira zvizvarwa zvemuzimbabwe panguva ino iyi ndezvokuti kana une nyaya inenge ichida immigration yanguva yekuti uchionana negweta rako and achikupawo advice and uyezve vanhu vanenge vasati vave kana kuti macitizen kana mapermanent resident kuti kokurudzira kuti vangofamba vane magwaro avo panenge vari kutira kuti pangubatwawo vave vari redi kubuditsawo magwaro avo kuti aiwa isu tiri munomu pamutemo and hatisi kuchikora mutemo yeimmigration
avo vange vari gweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari muguta reDallas kuTexas muno muAmerica. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regareka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Christopher Musodza avo vanova nyanzvi munyaya dzezveartificial intelligence uye vachitungamira sangano refunga AI Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Yaunoti artificial intelligence muchirungu kana kuti AI injere dzinenge dzapo pamakombiyuta kana mafoni dzinoita kuti makombiyuta kana kuti masoftware pamakombiyuta kana kuti mafoni agone kuita mabasa anowanzoitwa nenjere nevanhu nenjere dzevanhu anoita kuti makombiyuta akwanise kufunga akwanise kudzidza akwanise kuita sarudzo akwanise kuongorora data kana kuti mifananidzo woona kuti uyu ndiitendai uyu nditawanda uyu ndibrenda nekunzwisisa mitauro nekuita mabasa akawanda wanda anowanzoitwa nemunhu ane njere ndo inonzi AI iyoyo
ichauya here kana kuti yakatouya kare tatova mairi muzimbabwe
AI iyi yatovepo kudhara zvataishandisa ana Google aishandiswa yaye nana Facebook aishandiswa vainga vane AI yanga iri mobile asi yanga isiri AI yakazotanga kuzopembedzwa mazuva ano AI yakazopembedzwa mazuva ano ndeyekutoti unotogona kutotaura nayo uchitoibvunza zvinhu ichipindura sekutaura kwatinoita nevanhu saka AI yapo mumaWhatsApp atinoshandisa WhatsApp ine AI paintaneti yapo AI vanhu vari kutoishandisa vamwe vari kuishandisa kutoita homework chaivo zvekuti vatovabvunza vamwe vanotobvunza AI kuti ndinyorere rondedzero vanenge vapiwa muchikoro yonyorera rondedzero ka AI yatotekeshera vari muzvikoro vana vechidiki vamwe vakuishandisa kana mukatarisa paWhatsApp paipa mukataipa kana mimwe mitsara kana mukaibvunza zvimwe zvinhu munotoona AI yepaWhatsApp yakutopindura makutogona kutotaura nayo sekutaura kwamunoita nemunhu nekuti AI zvasekutaura kwatamboita injeri yaane njere yakupa foni yakupa kompyuta yakupa maprogiramu yakupa intaneti yakupa zvese zvairi kushandiswa njere dzaidzadza dzatajaira kuti dzinenge dziri muvanhu mabasa anowanzoitwa nevanhu aya AI yakui
ingabatsira nenzira dzipi
AI ichatibatsira nekuti kana makombiyuta agona kuita zvinoitwa nevanhu zvakureva kuti vanhu vanoneta sekuzva kwatinoita AI nete AI harare makombiyuta harare saka kana mabasa anoitwa nevanhu achida kuti vanhu vazorore agona kuitwa neAI AI tiriona iri kushanda muzvipatara iri kushanda mumafactory vamwe vanogadzira mota vanoita nevamwe vanoita mabasa aya anoda maths dzakawanda. Kana kuongorora data rakawanda, kuongorora information yakawanda, AI iri kubatsira. Vamwe mapurisa zvakare ari kubatsira neAI yatinoti iyaya inoshandiswa nemakamera maCCTV kuongorora maboda, kuongorora kumaairport. AI iri kushandiswa yekuti inogona kutotaura kuti no tenda yapfuura pana, nekuti AI inogona kushandiswa yatinoti face recognition. Ano ari mabasa aiwanzoitwa nevanhu, but AI yakugona kushandiswa iyo. Saka 24/7 mabasa, inoti AI inete, kombiuta inete, magetsi simagetsi ako chete naanenge achingoshandiswa. AI muongororo yedu tiri kuona kuti munyika dzakapfuurira dziri kutoshandisa kana kumatongerwo edzimhosva, kune vanorapa, kunenge kusina madokta kuya kuya, AI imwe iri kugona kupindura mumwe mubvunzo inenge ine vanhu nguva dzose, nekuti inenge iripo 24/7. AI iri kubvumira vanhuwo futi kuti vaone yatinoti access to information, nekuti ukaibvunza inokupa information, inogona kutsvaga information, nekuti inogona kuenda through data rakawanda kupfuura vanhu. Munhu anogona zvinogona kumutorera nguva kuti agone kuverenga manyuzipepa ese ari pasi rose, asi kompyuta inokwanisa kuzviita. Nao kana kompyuta ichikwanisa kuzviita kuprocesa data rakawanda, yozokwanisa kuzofunga futi, tinoona kuti tinobatsirika.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navaChristopher Musodza Nyanzvi munyatsa zvekushandiswa kweartificial intelligence, uye vari mukuru wesangano refunga AI Africa. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tavoka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum, muchichipiwa na Evans Zenenga we Studio 7.
Yesu Simba rangu, muri Simba rangu, muri Simba rangu, munondi pasiba. Yesu Simba rangu, Simba
rangu. Ndino kuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rino chechitendero. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Tiri kuenderera mberi tichikumbira vafundisi vamwari vedzikereke dzakasiyana-siyana vachigoverana nesu mashoko edzidziso muchinamato. Nhasi takumbira muapostora wedu, Apostol Martin Matinenga, kuti vatipe shoko ranhasi. Muapostora, tinokuchingamidzai pastudio 7, sanganai nevateereri.
Kwazwai vateereri wedu vestudio 7, kwazwai mukoma Zininga.
Tinokutendai nemukana, tipei yenyu shoko ranhasi.
Tinotenda Mwari nekuda kwechirongwa chamunotipa chezvechitendero. Tane mavhiki maviri kana anopfurikidza tichiedza kutaurirana panhau yekuti vanhu vanofanira kuwana ruponeso, nekuti ruponeso ndicho chikonzero chakaita kuti Mwari vapfeke nyama kuti vagokwanisa kufa. Nekuti ivo saMwari havakwanisi kufa, nekuti Mwari ndimweya. Asi vakazviita murombo. Urombo ndehwekuti vakapfeka nyama semunhu kuti vagokwanisa kufa, vachifa rufu rwemutadzi kwaiva kuripira mhaka dzedu sezvo tirisu takanga takatadza. Shoko raMwari rinotaura richiti nekuti tose takatadza tikasasvika pakubwinya, kureva kuti munhu anga akatadza. Bhaibheri rozotaura zverichiti mubayiro wechivi ndirwo rufu, kureva kuti nekuda kwekutadza uku munhu anga akafanira kufa. Asi Mwari vakasarudza kufa pachinzvimbo chedu kubudikidza nemwanakomana wavo Jesu Kristu, akavadira mamba kuti akava chibayiro kuti zvivi zviregererwe. Saka iyi inyaya yakatakatambidzwa isusu sevanhu kuti anenge atenda ngaachienda achinodanidzira kunyika kana pasi rose kuti vazive kuti izvi ndizvo zvakaitwa naMwari. Kana vanzwa mashoko iyaya vanotenda vobva vaponeswa. Hongu variko vangati ngakunamatiro vanhu vapfume. Hongu vamwe vangati ngatinamatei kuti vanhu vagotenga dzimota, vagotenga dzimba. Izvozvo zvinogona kungoitwa nevanhu kunyange vasinganamati, kunyange vasina kutenda. Asi haukwanisi kuwana kana kugashira chipo chekuregererwa kwezvivi kana usina kunzwa vhangeri uye usina kutenda mariri. Nekuti tikatarisa shoko raMwari kuna vaRoma chapter 10 pa verse 14, rinotaura richiti vangadane sei kwaari uyo wavasina kutenda uye vangatende sei maari ivo vasina kunzwa uye vanganzwe sei kana kusina muparidzi uye angaparidze sei kana asina kutuma tikatarisa rungano rwataurwa kana kuti nyaya yataurwa patichaona kuti pane kudaidzwa nekutumwa nekunoparidzwa kwevhangeri kunofanira kunge kuchiita ndoo zvatiri kuramba takatsinhirira kuti kuvafundisi ngatiyeuchidzanei tigokurudzirana kuti taita zvimwe zvose tisafunge homwe dzedu taita zvimwe zvose tisafunge matumbu edu ngatifungei mweya inoda kuponeswa mweya inoda kuponeswai haingoponeswi nemashoko ezvemubhaibheri anoponeswa neshoko rinonzi raIshe Jesu Kristu rekufa rekuvigwa uye nekumuka kwake shoko iroro ndiro rekuti rikatsanangudzwa vanhu vanotenda vowana ruponeso saka tiri kukurudzirana nekuda kwenyaya iyoyi kuti ngatiregei kuita nezvedambe nezvenyaya because zvakadana kufa kwaivo mwari zvakadana kuzvininipisa kwavo kunyange vakanga vari mwari asi vakazvininipisa ndozvinoratidza kukosha neudzamu wechinhu chinonzi ruponeso saka nhawi toda kuti tiigashire isusu sevafundisi tiende tinotaurira nyika kuti mwari vakakufirai Jesu vakakufirai maita henyu baba tinokutendai nenguva dzino tipei mwoyo nepfungwa wakarerekera pabasa ramakatipa kuti tiriite mumweya nemuzvokwadi kuti ruponeso nerudzikinuro rugouya kuvanhu nezita raIshe Jesu Kristu tinokunamatai amen
kwanhasi togumira pano tinokutendai Apostle Martin Matinenga neshoko ranhasi vateereri nemi ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare svondo rinouya anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
tinotenda Evans tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa munhau dzemitambo mhuri yenhabvu iri kutarisira makundano akabaka moto mwaka uno zvichitevera zviri kuitika pamusika wekutenga nekutengeswa kwevatambi nezvikwata zvakasiyana-siyana zviri mugungano renhabvu yepamusoro-soro munyika yePremier Soccer League pamwe nekupinda kwezvikwata zvitsva zvinoti Scotland FC neMoss FC izvo zviri kunzi nevamwe zvichashandura mamiriro enhabvu munyika sezvo zvine mari zhinji kwazvo Michael Kariati anotipa nyaya iyi
kwese kwese nyaya iri kungotaurwa nezvayo munhabvu ndematengero ari kuitwa vatambi pamusika kunyanya nechikwata ichangopinda muPSL cheScotland chikwata ichi chiri kutenga vatambi vese vane mukurumbira munhabvu yemunyika kubva kuzvikwata zvakasiyana-siyana izvo zvinonzi zvasiya zvimwe zvikwata zvakaita seSimba Bhora zvapinzwa mubishi rekuvaka zvikwata zvitsva izvi zvauyawo panguva iyo zvaziviswa kuti chikwata cheMoss icho chinonziwo zvekare chine mari yakawanda chapindawo mugungano rePSL mushure mekutenga nzvimbo yeZPC Wange iyo iri pasi peZesa Holdings Moss iyo ine muzinda wayo kunoton yakakundikana kupinda muPSL mushure mekupedza iri pachinzvimbo chechipiri pasi peScotland mugungano reDivision 1 asi kupinda kwayo kwawedzera moto mumakundano emwaka uno kusvika pari zvino Scotland yatenga vatambi vese vane mukurumbira munyika kusanganisira Walter Msona uyo akatora mukombe wemutambi akatamba zvinonwisa mvura kudarika vese weSoccer Star of the Year muna 2014 achibva kuSimba Bhora Linus Chikukwa kubva kuHighlanders uyo akakanda zvibodzwa zvakawanda kudarika vamwe vatambi vose naKama Billiards kubva kuYada Vaviri ava ndio vakapedza vari pachinzvimbo chechipiri nechitatu makundano mamwe chetewo eSoccer Star of the Year. Pamusoro pezvo, Scotland yakaraura zvekare kubva kusimba bhora aive murairidzi wechikwata ichi Tonderai Ndiraya, uyo akatora mukombe weleague pamwe nemurairidzi akakunda vamwe vese kana kuti coach of the year mwaka wapera. Zvakamira zvakadai, mutsigiri wemutambo wenhabvu vaShepherd Saizi vanoti nemaumbirwo aitwa chikwata cheScotland chatotora mukombe weleague kare nhabvu yacho isati yatanga kutambwa.
Scotland inogona kutora premiership because not my players are very quality. Yandogofarirawo zvangu kuti aya maplayers yaya achatotora chiligi.
Ndiraya pachake anoti chinangwa chake ndechekufadza vatsigiri vechikwata ichi nevari kuisa mari kuti chikwata ichi chifambe kuenda mberi. Muredzi wechikwata ichi vari mumiriri wemabhuku muparamende vaScott Sakwanya vakwanisa kukwezva makambani ane chitsama achange achidira mari muchikwata cheScotland ichi. Asi mungororo wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti Scotland ichasangana nedambudziko rekuti vatambi vayo vanenge vasingazivane matambiro avo sezvo vari kubva kuzvikwata zvakawanda zvakasiyana-siyana.
Maplayers mazhinji yakatora akabva kumadifferent teams kuti vazove nesizini yatinayo ka kuti vazonge vaite kopa kuti vabatane vazotambe bhora zvakanaka zvichatora nguva.
Aimbotambira Masvingo United Mugove Makanyire, uyo ave murairidzi wemutambo uyu, anoti semaonero ake zvikwata zvine mazita makuru ndizvo zvichatora mukombe uyu kwete Scotland.
Ngezi Platinum tinoipa nokuti vanhu vakatotesta kunzwa kuti kuhwina kuita sei, saka experience iyo inogona kuvabatsira. Varana Platinum havana kukotsiraka, varipo. Vana Dynamos matimu mahombe anotamba, vana Caps, vana Islanders, so we are not ruling them out.
Caps United ine vatambi vatsva gumi kusanganisira Kundai Benyu, uyo akasvika nechitatu kubva kuBritain uko aimbotambira chikwata chine mukurumbira muScotland cheCeltic. Dynamos yaraurawo Frank Agemang, uyo anobva kuGhana. Farai Mtatu, uyo aimbotambira LA Galaxy kuMajor Soccer League kuAmerica. Trevor Bunu, uyo ari kubva kuGolden Eagles. NaClive Mandivei ari kubva kuYada. Simba Bora iyo iri kutarisirwa kutamba muCup Champions League mushure mekutora mukombe weleague yaraurawo Tinotenda Meke, Blessing Ndereki, Carlos Mukumbira naBarnabas Mutuche kutsiva vatambi vayo vakaenda kuScotland. VePremier Soccer League havasati vazivisa kuti makundano enhabvu emwaka uno anosimuka rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe yabatana nhasi nepasi rose mukucherechedza zuva rekushandiswa kwemhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema kana kuti International Day of Clean Energy. Mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump voenderera mberi vachivandudza mitemo yechimbi-chimbi asi mimwe ichipikiswa mumatare emunyika iyi. Mhuri yenhabvu iri kutarisira makundano akabaka moto mwaka uno zvichitevera zviri kuitika pamusika wekutenga nekutengeswa kwevatambi nezvikwata zvakasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni oStudio 7 ngesonto mhla ka 26 kuZibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Kambe kuyini iningi elingakukhangelela emhlabeni jikelele kumbuso kamongameli Donald Trump weMelika osanda ukugcotshwa?
IAmerica imali esichithile ezimpini leIsrael neHamas, Ukraine neRussia inenga uyabona ungathi kudlaliswe imali.
Silengxoxo lomculi weHouse uDJ Sintu Sabantu ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi ziyabuya eGoli. Zonke lezi ndaba leziphathelane labatsha, amasiko, ezokholo zialandela. Ngolandela ukugcotshwa kukamnumzana Donald Trump ngomvulo odluleyo ukuthi abe ngumongameli, sicubungula ukuthi engaphatha njani udaba lwezimpi emhlabeni jikelele. Silengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo okhuluma ezimele.
Nakhona ke futhi lokhu okwase Syria njengombani umbuso kaSadadu uwile nje wathathwa namavukela mbuso, akusoze kube lula ukuthi athi akasoza ngenele, ngoba okukhona ngeSyria ukuthi akukacaci ukuthi laba abathetheyo bazoliphatha kanjani ilizwe, ubudlelwano babo neIsrael buzoba njani. Njengoba sibona iIsrael lokhu iqhubeke njalo inqonqutha amaPalestine lapha, nanokuthi manje siyayibona iIsrael ingenile lapha eSyria bidliza kwasani. Angikholwa ukuthi ababusi abangenayo bazothula nje bakubukele lokho. Uma ke bengakubukelanga sibe sesithi thina bazokwenzani. Abangakwenza ke mhlawumbe ukuthi bakhulumisane na Israel. Abangakwenza ukuthi mhlawumbe nabo bathathe induku babhekane nayo ngqo uIsrael mayizobi lokho iqhubekile ibahlukumeza. Kusenzima ke ukusho ukuthi kahle kahle yini uDonald Trump azayenza, ngoba akusinto nje yeSyria nje kuphela, iziningi izimpi ezikhona kuleyana ingxenye yomhlaba ezithinta kakhulu iAmerica. Esizafuna ukuthi sibone ukuthi uDonald Trump uma esebusa yena uzokwenza njani ngazo lezi zinto, ngoba ezinye zakhona umgqugquzeli wazo ukuthi sizibone zilokhu ziqhubeka siyaphambili ugqugquzelwa yiAmerica. Okufanele ukuthi ke sithi thina kuDonald Trump uma esebusa kacace engafihli induku emqubeni, aphumele echathalazini akuveze ukuthi yena konke lokho oqhubekayo uza kuqeda ngayiphi indlela na.
Sesikhangela ezinye izimpi emhlabeni jikelele, ubona ingani umnumzana Trump uzaziphatha njani?
Simcubungula simbuyisele emuva. Azange asibonise yena ukuba yindoda ethanda izimpi, into abonisa yona ngumuntu kakhulukazi eyothanda ezomnotho ukusimamisa izwe lakhe laseAmerica. Yikho nje futhi sibona laphana esiba ethi yena ama-BRICS countries uzowaphanisha kakhulu nxa engekela ukusebenzisa idola lakhe besebenzise iy'mali zabo. Uzobaphanisha kakhulu kwezomnotho. Simbona ke eyiloyo muntu ogxile kakhulu ekwenzeni ngcono isimo sezwe lakhe iAmerica, kakhulukazi kwezomnotho. Asimboni-ke engumuntu othanda kakhulu noma ele rekhodi elihle ekusebenzeni namanye amazwe, akanalo lelo rekhodi. Uma ubuka iAmerica imali esichithile ezimpini lezi eziqhubekayo eqhubekayo e-Ukraine, e-Israel ne-Hamas, Ukraine ne-Russia iningi kakhulu okuyukuthi emntwini onjengo-Donald Trump uyabona ungathi kudlaliswe imali esikhundleni sokuthi ngabe kuphuculwa umnotho we-America. Uthembisile yena ngesikhathi sakhankasa ukuthi impi yase-Ukraine uzoyiqeda nje ngosuku olulodwa engena embusweni. Kodwa asika kubone konke lokho akade khuluma ngakho ebonisa ukuthi lokho uza kwenza kanjani. Yileso sizathu esenza ukuthi sithi thina akacaci uma simthathele emuva ukuthi eqinisweni zonke lezi zinto eziqhubekayo emhlabeni uzozingenela kanjani, aziqede kanjani.
Lowo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, okhuluma ezimele, obexoxa icingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda oyingcwethi yezobuchwepheshe be Artificial Intelligence njalo esebenza le Great Zimbabwe University Innovation Hub. Wage waba isifundi se Mandela Washington Fellowship.
Ye, nxa sikhuluma ngeArtificial Intelligence sikhuluma ngokuthi imchina loba amakhompyutha ngisho njalo ayalungiswa enziwe ukuba acabange enze njengabantu, ayaba lenhlakanipho enjengomuntu, ayalungisa ukuthi abe lenhlakanipho enjengomuntu. Imitshina le iyenelisa ukufunda, iyenelisa ukuxazulula inkinga ezingabe zikhona, iyenelisa futhi ukuzwisisa nxa abantu bekhuluma, iyenelisa futhi lokwenza izinqumo. So imitshina leyi ngingayifananisa njengokuthi izimota lezana ezizitshayela zodwa zingela batshayeli. Isebenzisa i-artificial intelligence, inhlakanipho leyo yikho lapho esiyibona khona isebenza kakhulu. Le manye nje eminye imizekeliso lapho esiyibona khona isebenza njengama-chatbot okokuthi nxa ungathi WhatsApp nxa ulenkinga usebenzise WhatsApp uthi uyangena online nxa uthi uyakhuluma le-bank behle bekuphendule automatically kungazange waphendula muntu. Konke lokhu kana kusebenzisa inhlakanipho ethiwa i-artificial intelligence. So ngathi nje ngamafutshane, xa sikhuluma i-artificial intelligence ifundisa imitshina ukuthi ihlakaniphe yenze izinto ezandise ukwenziwa ngabantu izikhathi zonke.
I-artificial intelligence eZimbabwe singathi isiqalile na ukusebenza, njalo nxa inisisebenza ngokugcweleyo ingaphathisa kangakanani ukwenza ukuthi umsebenzi ube lula kuhlangothi ezijiyeneyo eZimbabwe?
I-AI isikhona eZimbabwe, i-artificial intelligence sibili iyasebenza lapha eZimbabwe. Lanxa isakhula ngoba abanye abantu basafunda ngayo, abanye abakabi lolwazi nge-artificial intelligence. So amakampani ajiyeneyo labantu abehlukeneyo lokhu besazama ukuyamukela, abanye abayikemukeli i-artificial intelligence, but isikhona iyasebenza. Ngingathi eminye imizelekeliso ekhona yabantu abayisebenzisayo lapho abasebenzisa khona ngithi ama-tools e-artificial intelligence, kunjenganxa besebenzisa into ezinjengabo-ChatGPT ukuthi umuntu uyabuza umtshini umbuzo ukuthi umbhalele loba i-homework loba ikuyini, uhle umbhalele umenzele konke. Lana ngenye ithuli esetshenziswayo ku-artificial intelligence. Lalaba abenza ngokokulima, abalimi ikhona futhi i-artificial intelligence khonapha, ngoba uzananzelela ukuthi akhona ngathi amanye ama-programs ngithi ama-applications ayebelungisiwe ukuthi ayasebenzisa i-artificial intelligence ukuthi enelise ukubona kumbe ukubona nxa ukuthi izilimo sezile mkhuhlane. Iyakwanisa futhi ukuthi inanzelele kumbe ukuthi ibone ukuthi hhayi lesi sekuyisikhathi sokulima, lesi sekuyisikhathi sokuvuna. Iyayinelisa futhi njalo lokuthi maybe ihlanganise izinto ezinjengabo isimo semkhathi, konke lokhu kuyancedisa kuhlangothi lokulima ukuthi abantu bebone ukuthi izinto zihamba njani emasimini abo. Njalo futhi kukhona lokho ababizwa ngokuthi ngama-drones, amanye ama-drone lokho kuphaphayo lokhu abanye basebenzisa abele AI ukuthi sebenze ukulonda nje ukuthi bebone nje ukuthi izilimo zabo lamasimu abo konke uhamba kuhle kakula azibungwana ezingabe zikhathaza ama-crops ayenza ukupha i-example eyomzekeliso weyinye application ethiwa i-Router AI. I-Router AI yenziwa yi-company yaseZimbabwe khona la ethiwa yi-Router AI. Layo isebenzisa i-artificial intelligence iyanceda kakhulu abalimi.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda oyingcwethi yezobuchwepheshe be-artificial intelligence njalo esebenza le-Great Zimbabwe University Innovation Hub njalo wake waba yisifundi seMandela Washington Fellowship. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguDaba Kancube.
Ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Kuza amasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhla silenhlahla ngoba sikhona ngale ke insiza esabelweni seMathweni South. Lo mama ongukansela umama uMathilda Dube. Nkosikazi Dube, siyawamukela kuhlelo ma.
Ngiyabonga baba Dube.
Yes, siyabonga kakhulu. Namhla mfisa ukuthi sike sikhulume ke ngamasiko. Siyawazi ukuthi kudala kumbe lokho kuvamile singaze emakhaya khona ngapho ukuthi umama uyaguqela ubaba khonokho ke isiko lethu lesilaziyo lesintwini. Kambe kusakhona yini Nkosikazi Dube khonokho?
Wenkala ukuthi umama wayezele kuphela ubaba. Kesi amasiko lokho sisidla kancane kancane. Sobe amatafula la kudlela. Uyafaka itafula nezinsi kanjalo. Ase ubaba phezulu. Kaya wangitshayidele sibili phansi. Idele litshaye phansi umama ibhukele ubaba kuvele kuyimithetho esintwini.
Ye, khathesi kwehlulane. Abasakho uyenelisa ukuguqa yini?
Ye, abanye bangaguqa befaka khona ematafuleni lawo. Kodwa omunye efike uyayezala nika nje.
Ikhanda vele yes singathi vele ikhanda wakufihlwane
vele isithu sakho la sisukela khona lemuva angiyange ngiba owawuvele ukufihla ekhanda kuyini ekuqakathekileyo manje kade sibuye photha amakhanda baphothe baphothe atshengisele ukuthi uzazana yambona ukuthi atethi hawa seyandaba abantwana ngisiza lokho ngikutshile amasiko lokho ekutshila babadeli lokho ekutshile siya ebaleki baleki. Ngiyabona umntwana ngesikhathi ethule egumeni umntwana ngokukhanda egumi kedesi phakathi kwabadala ngiyabona ukuthi asemasiko ethu lawo bekuba nxake bekaxoxa abantwana emakhithini abadala lihlizekale ukuthi gqo isinti kasingumuhle kuthi abadala ngane begcwele ekhithini lelinyala iphandle inhlonipho iyayimphakamisa umntwana iyisayekeyilezi ukuthi beka ngibeka umntwana okusaphilayo bazibamhawukele abantu yathi heyi umntwana ami wayeyathatha kwezibani kulenzeko laphana ekhaya omuzi omunye vele awuba mbeko xa ukhangelela
Aye, lamhlanje malapha ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantuzi zonke silonkosikazi Matilda Dube ongukansela khona ngale ke insiza. Sizaqhubekela phambili ngengxoxo yethu ngeviki ezayo. Olibalisayo ngumthembo Sithembayo uGibbs Dube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Igudibana kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo namhlanje silomfundisi usenisibanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga ukuba kuhlelo lolu.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje sizakhuluma ngodaba lomthandazo, sizabala kuMateyu chapter ka 6 iverse ka 5. Lalapho likhuleka ingabe njengabazenzisi, ngoba bona bathanda ukukhuleka bemi emasinagogini nasekuhlanganeni kwezindlela ukuze babonwe abantu bonke. Qinisile ngithi kuwe, sebe wamkele umvuzo wawo. Lakho siyananzelela ukuba lolu daba lomthandazo uJesu wagcina isikhathi eside efundisa abafundisi bakhe. Vele khona ukuthandaza sikuhlangana lakho ekuqaliseni kukaGenesis, ukuba uNkulunkulu ngwakhe wayejayele ukuhamba engadeni yase-Eden ekhulumisana lomuntu. Njalo siyahlangana labo Abraham besakha ama-altar ekhulumisana naye uThixo uNkulunkulu uBaba. Siyananzelela ukuba indlela uNkulunkulu afuna ukudlelana nathi abantu ukuthi sibe le ndlela esikhulumisana laye ngayo. Leyo ndlela ke ngukho esikuthi ngumthandazo. Ngakho abantu abaningi bayafuna ukuthatha umthandazo bewenze ube ngenye into enzima, njengabafarisi babekuthatha kube ngumthwalo omkhulu kakhulu ebantwini, njalo bekwenze kube into yokuzibonakalisa ebantwini. Nxa bethandaza umthandazo wabo ngokuthi uziwe ngabanye abantu, kodwa ke bona bengananzelela ukuthi umthandazo uya kuNkulunkulu. Siyakhumbula lwana umfarisi owayesithi yena nxa ethandaza uJesu lekhuluma ngaye, owayesithi mina njengalowo muntu oyisoni mina ngilungile. Ngakho uJesu lapho uyachazisa ukuthi nxa lapho usuthandaza, kutshengisela ukuthi okokuqala vele yena ukhangelela ukuthi wena uthandaze. Ngakho kumele ube kwazi ukuthi nxa ngithandaza ngenza njani. Njalo kwesibili uthi yena lingabi njengabazenzisi, kutsho ukuthi uthi yena kule ndlela yokuthandaza engayisiyo, kule ndlela yokuthandaza enjani eyiyo yona. Ngakho lapho wayebakhombela indlela efaneleyo okumele bayenze. Siyananzelela ukuthi wasesithi ngoba bona bathanda ukukhuluma ukukhuleka bemi emasinagogini nasekuhlanganeni kwezindlela ukuze babone ngabantu. Ngiqinisile ngithi kinisebe wamukela umvuzo wabo. Kodwa wasesithi kibo, linathandazana ensitha ukuze liziwe uBaba wenu osezulwini alizwe alinike umvuzo. Sokuthi ukuthi kule ndlela yokuthandaza ethola umvuzo ovela kuNkulunkulu, kube le ndlela yokuthandaza engatholiyo, engalalelwanga uNkulunkulu. Ngakho-ke lapho uJesu uyasiqondisa ukuthi ukuze wena umthandazo wakho ulunge waziwe uNkulunkulu, okokuqala uqondise kuye uNkulunkulu, okwesibili woba ensitha ungathandazi ukuthi uzwe ngabanye abantu. Thandaza kube phakathi kwakho loNkulunkulu, futhi kumele kuvele enhliziyweni yakho. Okwesithathu, nxa wena uthandaza kuNkulunkulu, melela ukuba awuphendule lowo mthandazo.
kulabanye abantu abathandaza vele bengalathemba lokuthi uNkulunkulu uzaphendula baphonga uthandaza nje ukuthi amana ngedluliswe umsebenzi kulabanye ababala imthandazo yabantu abanye abamuntu sowafa kudala lokhu ba lomthandazo lwana kanti uNkulunkulu ufuna into evele enhlizweni yakho eyiyo into ekuhluphayo uyayifunayo ayifuna kuwe ungabi ngumzenziso odambala imthandazo emide ukuze yezwe umuntu wonke hayi uNkulunkulu uthena khulumisana lami ngento leyo ekuhluphayo ukuze ngiyiphendule ngakho kathe sisiqalisa lomnyaka ngoJanuwari abaningi sifuna ukuthandaza siyazama ukuthi sithandaze nanku-ke indlela uJesu asikhombela yona thandaza ulokholo umthandazo uyaphendulwa nguJesu
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni sibongile baba ilizwi lakho elilamandla siyathandaza igama likajesu kubo bonke abalaleleyo kuba namhlanje kusihlwa baba uzokuvula amehlo abo bethi nxa bevula imilomo bethandaza kuwe bekwanise benelise njalo nkulunkulu phendule imithandazo yonke ngegama likajesu siyathandaza amen
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
wezemidlalo Namhlanje silengxoxo lomdlali wenguqu owayelodumo olukhulu ebamba entubeni kuqembu le Highlanders lelesizwe elama Warriors uPeter Nkomo asizweni exoxalo Ezra Chisasmanda we Studio 7
Inengi lemazi ngegama elithi Captain Oxo ngenxa yendlela ayekhwaza ngayo enika idlabuzane kwabanye bakhe nxa bedlala kuBhoso yena kawazalelwa koBulawayo
ngazalelwa empilo hospital ngakhulela emzilikazi emzilikazi isabhabha ngadlala ukudlala ibhola kuHighlanders Juniors isikhathi side nasengiphonyot out to the first team lapho ngiphonyot out first engadlala khona engadlala labo Douglas Mloyi Madinda Willard Rambu ngiqamba nje abalutshwane
empilweni yakhe uPeter Nkomo akadlalela ngamaqembu amanene umntwana weBhoso nje
akula enye iteam engayidlalelayo ngaphandle kweHighlanders sidlala ngokuHighlanders sawina inkezo eziningi kakhulu ngesikhathi sethu oZifa Cup Rothman Shield BAT Rosebally Chibuku ukuqamba nje ezimbalwa igame ingeke ngayikhohlwa igomahiya esadlala layo eBaberfield Stadium igame engathoze ngiyikhohlwe sidla fonothi kugcwele kakhulu eBaberfield
abadlali bakulezi nsuku kubikwa umdlalo wenguqu uyabehlula iningi labo lithatha izidakamizwa lokunatha utshwala okucikiza imizimba yabo bacine besehluleka ukudlala inguqu sebephelile okusolo umlayezo kubo bonke abadlali
imeseji engayitshela kubadlali bakalezi nsuku yikuba babe le-focus and ukuzinikela kugemu yebhora lokunye futhi ungani kube kugathaza nje abafana bona laba ukunatha beyekele ukunatha thina sasinganathi utshwala sasidlala igame ukuthi abantu babekholisa sidlala ibhola lase-training yethu wawuthola kugcwele kakhulu abantu bezobukela ngenxa yokuthi sasidlala ibhola elaliba abalithanda
uthe esethethe umhlalaphansi u-Oxo uke wasebenza eqeqesha kuBhoso iplatinum lamanye amaqembu amancane pho kwamanje wenzani empilweni Nkomo
kathesi ngidinga umsebenzi ngisanda kusuka kukhotsha ama-goalkeepers ku-Adach FC ekwi-Division 1 last year
Captain Oxo uthi uzahlala ezama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa ezenguqu eZimbabwe ngimela Studio 7 koBulawayo ikamera mwenza Jesus Band
Ikabuya mwajaka
Sizigqibe ezalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi weHouse uDJ Sintu Savantu ephethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi siyabuya eGoli. Le nsizwa idabuka esigabeni semphafeni eCholocho kodwa icula ikwele South Africa.
Ngibingelele kuzona zonke indawo bakwethu lapho likhona uDJ Sintu Sabantu ile nsizwa ecula iHouse iwele Goli endaweni yase Deep Sloot. Okwamanje bakwethu bengizokwethula umsebenzi omusha kaDJ Sintu Sabantu isitoko sealbum sithi Ziyabuya eGoli mawungenamali. Kunzima bakwethu uma ungasebenzi nani liyaze eGoli uphendule ube yisipotho kuhle kahle uma ungasebenzi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
UDJ Sintu lingamthola kunamba yakhe lena ethi 0791390738. Uyatholakala uDJ Sintu ku WhatsApp lapho ma calls. Ngiyamcela ke bakwethu ngiyanxusa zonke indawo ngoba ngilapha emsakazweni nje ku Studio 7 ngibonge kakhulu bakwethu. So ngiyacela ukuthi ingoma kumele ifinyelele iziyofika nako ogogo badlalele bakwethu ingoma ogogo nabemakhaya bejabule.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngibengicela nje isupport kunina bakwethu lihambe bafowethu. Ngiyacela ukuthi niyokuzwa umsebenzi kaDJ Sintu Sabantu niyoyizwela nje ukudla kwendlebe lapha kuma YouTube. Uvela ubhale nje uthi DJ Sintu Sabantu sivele ziyavela ingoma bakwethu. Siyamcela TikTok, Facebook ni comment ni subscribe.
Ngizazama jelete ngizobuya mhajaka ngizazama machankura. Tolele my dad, tolele mtawetu, sasa mali mali, zobu ya unisemba. Ante pisha, ante pisha, metalai.
umculo we-house oka DJ Sintu Sabantu ephethe idlalade elitsha lesihloko esithi ziyabuya eGoli. U-DJ Sintu phela udabuka esigabeni semphafeni cholocho kodwa ecula ekwele South Africa. Walivalelisayo himi usithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kusasa.